zikazikangirozi zikazikangirozi zikajiwanire nyasha
moyo wekubereka zino waniremera zino nibaya pahana pandino tarisa vana fungwa zotenderera miso ziyoyerera zino nibaya pahana pandino tarisa vana ndaiti zimwe ichazikangirozi ichazimura ngozi ichandiwanira nyasha aiwanda tsikwa koni zikazikangirozi zikazimura ngozi zikandiwanire nyasha aiwanda tsikwa koni ndatenderera osikiti ndafamba mamaera ndateketera ndatsika kunyangwe panoera zvenyama zvaramba mweyatungamira vanazvo vofamba kandama kwatipo voshanda vasunungure muuranda kuona vutiza musha tande musangwanza kuna kusiri kufa vofira musango here senge vasina musha taiti zvimwe ichazikangirozi ichazimurangozi ichandiwanira nyasha aiwanda tsikwa koni zikazikangirozi zikazimurangozi zikandiwanire nyasha aiwanda tsikwa koni nhamo yangu ndeyekubereka vana vandisisaone vangovafararira nenyika hanzi yatingazvigone ndakaberekera kejo saka ndasiya neine mombe vari kumhanyisana nemabasa kuda kudzinga urombe ndosevaona kuhope vari pamushandaiwa hadzizi nyope kubva mangwa